Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaunza kudare svondo rapera bhiri rinonzi Financial Adjustment Bill kuti dare iri ritambire kuti mari iyi itorwe sechikwereti chehurumende chinozobhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemutero. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova nhengo yeMDC vari sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vanoti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Kana vachispenda mari inosvika 10.6 billion zvisiri pamutemo, zvireva kuti they are rogue government, zvireva kuti they are rogue regime, zvireva kuti parliament is a waste of time, zvireva kuti the process ye budgeting is a waste of time. Asi chinonyanyotyisa panyaya iyi inyaya yekuti 10.6 billion EOE, at least 8.5 billion was siphoned off between 2017 and 2018. Zvireva kuti pahurumende yavamunangagwa from in 2 years vatora ivo mari zviri kunze kwemutemo inosvika iyo 8.5 billion, about 4.3 billion in 2017 and 3.5 billion in 2018. State capture yasvika pachinzvimbo chinotyisa, yasvika pachinzvimbo chakaoma. And I think vanhu vemuZimbabwe vakatadza kutsamwa nenyaya dzakadai, so handioni vachizotsamwa pane dzimwe nyaya.
Asi vaNcube avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo sezvo vanzi vari kufamba vakaudza dare reparamende kuti mutemo unovapa mvumo yekuenda kudare iri pakasashandiswa mari isiri mubhajet. Imwe nhengo yeparamende yakazvimirira Vatemba Muliswa vanoti zviri kutaurwa navabiti hazvina kuipa, asi zvinoda kuzeiwa mudare reparamende kwete kuti vanongorova bembera.
Ndizvo zvakanakira paramendi, kana chinhu chaunzwa paparamendi chapa jekerere, chauda kuti isusu nhengo dzeparamendi tichidibhete nyaya yacho, tichikurukura kuti tinowirira nazvo here kana tatiwirirane nazvo. Ndizvo zvamufanira kuziva. Saka hapana chatadza minista nekuuya neurongwa ivowo. Asi zvasara kuparamendi kuti ichitaura kuti tinobvuma ekuenda tibvume. Saka isusu sevanhu vamaziso evanhu kunyanya opposition iripo vakuti aiwa zvanopiwa zvamuri kuita izvi handizvo sehurumende, ngatisambei takadai. Manje ivo vabiti vandoziva kuti munhu ane pfungwa dzakajeka, munhu wandinofarira kunzwa achitaura newandobvunza mubvunzo ndiri muparamendi kana zvandinetsa zvemutemo. Manje kana iye asimo mbi yangu muparamendi ndinobvunza nezvemutemo, ende ndiani anotivhura maziso? Nekuti iye angarivo minista wefinance, patinotarisa kuti ndiani anga aripo achititaurirawo, tichimuteedza tichimutsigira zvaanenge ataura. Bhiri iyoyo yobva yarambwa nekuti pane zvakawanda taita. Minista ochienda achidzoka achizvisaa aiwa zvamakataura ndakazvinzwa izvi ndakubvisa nezvakadaro. Ndiko kushanda kweparamendi, asi murimo muchizeya mukati imomo.
Nhengo yeZANU PF vari muzvinabhizimisi vaGilbert Mponda vati zvakaitwa navaNcube zvekuuya kuzosuma dare reparamende hazvina kuipa.
Mari kana yakashandira nyika, parliament ini yatinoti power iya yekuti inoita in retrospect kungoapprova, nokuti minista anenge asina nguva azodzoke achisika approval iyoyo. Ndosaka tiri patinoti budget zvezvo, budget inenge iri estimation yekuti minista ari kufungidzira kuti achashandisa mari yakati. Hazviri kuti he's going to use this exact amount. Saka amount inokwanisa kuenda above or below. Saka zvichinge zvaitika izvozvo, minista anofanira kunge achizodzoka nazvo kuparliament sezvazvoitika izvozvo, kuti akudzoka kuparliament kuti mari ngaichiapprovwe nebill iroro.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD Muzvare Janet Joe vanoti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika mumashure.
Kana takazvitarisa tine fungidziro huru semusangano unoshanda nevanhu weZimbabwe Coalition on Debt and Development kuti mukati meZimbabwe munomu mune mari dziri kushandiswa nerweseri zviri kunze kwemutemo zvinokonzera kuti tive kunyange nezvikwereti. Nekuti mari iyi kana tikatora iroro bhiri ravari kutaura nezvaro iri, tikaritora tikati taakuda kuti tibhadhare mari iyi, ichabva kupi? Iye zvino zvipatara zvakaondomoka, vanhu havana mvura dzekunwa nezvese zvekushandisa nekurarama kwakanaka vanhu havana. Asi tiri kutaura zvekuti takashandisa mari inosvika mabhiriyoni 10 emadhora ekuamerica mukati menyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vativo nyaya yekuti hurumende inoshandisa mari dzisiri mubhajet inokanganisa zvirongwa zvose zvekumutsiridza upfumi.
I think in yes, that seeing chattery series kana tiri mu dispensation yatata pindai, I think nyaya yetransparency in terms of mabasa kushandiswa kwemari inyaya yakakosha. In fact ndikutobva kuChina kwadhati tiona mafambisiro ari kuitawo zvemari. Tikuona kuti kuChina maitiro ari kuita kuChina nemaitiro atiri kuita muno muZimbabwe zvakatosiyana. Nyaya dzedisipline in terms of financial management, public financial management inyaya dzakakosha, uye nyaya dzinounza hwaro kana kuti atingati foundation yeeconomic prosperity.
Nyaya yekuti hurumende inodya kudarika payakakohwa yagara ichipa kuti zvinetse kudyidzana nemabhanga akaita seWorld Bank neIMF anoti izvi hazvifaniri kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulu.